Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 19, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mumiririri weCCC kuBinga North mudare reParamende, vaPrince Dube Kosibanda, vamiswa pamberi pedare redzimosva nhasi vakanzi vagare muturongo kusvika musi wechishanu. Asi mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vari kupembedza kusungwa kwakaitwa vanopikisa nevaida kuratidzira panguva yemusangano weSADC. Vanhu vakawanda vanoti vave kutura befu nekusvika kumagumo kwemusangano wepagore weSADC uyo wakapera nezuro muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mumiririri webato rinopikisa reCCC kuBinga North mudare reParamende, vaPrince Dube Kosibanda, vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi, vakanzi vagare muturongo kusvika musi wechishanu kuti vanzwe kuti vachaburitswa muusungwa here kana kuti kwete. Mutongi wedare vamureva nazvo Gofa vati vachatura mutongo na11 mangwanani nechishanu. Vasivanda vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga kuburikidza nezvinyorwa zvavakaisa padande mutande reX neWhatsApp mumapoka ebato ravo reCCC. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta ravasivanda vaAlec Muchadehama vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vakasungwa kuBite Bridge ndonga kusore nezuro ndobvazo zvizuru zvavachibva ikoko kukuya kuno kuHarare ndobva vapomerwa mhosva yekuti izvo vainge vachipeshedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga muguta reHarare kana kuri kuti vakuru vakuru veSADC havana kunge vachitaura nemaZimbabweans. Saka vana muchuchisi nemapurisa vari kuti izvo vasivanda vakanyora paX mbozi Twitter mungati gwaro rokuti chiSADC kana isina kutaura nemaZimbabweans maringe nezvakaitika musarudzo tichasangana nayo mumigwagwa yemuHarare. Saka hatisi kuzochichidzirwa, tichapfiga Harare muna August. Ndozviri kunzi vakanyora paX handle yavo vachiisa mumaWhatsApp group eCCC. Saka kuita kwavakaita ikuku hanzi izvo vaipishidzira vanhu kuti vazoita mhirizhonga muguta.
Saka kumatare nhasi zvafamba sei?
Saka nhasi vazomiswa padare redzimhosva pamberi pemutongi anonzi Majistreti Gufa vachipomerwa mhosva iyoyi. Saka nenyaya yekuti nekuti achida kuti vakwanise kuti vatungwe vachibva panze tazoti isisu taakuita zvekumboti timboita nyaya dzebail kana kuti nyaya kuti vangabvisa here chibatiso chekuti vazotaridza kuti zvechokwadi vanogona kudi kuzodzoka kudare. Tabvumirana namuchuchisi kuti nenyaya yekushayikwa kwenguva ngatichizviisai muzvinyorwa, toita zvokunyora. Saka tichaindisa magwaro edu yatinenge tanyora mangwana mutongi uzotura mutongo wake wekuti vasivanda votongwa vachibva kumba here kana kuti vombogara mutirongo. Izvozvo vati vachazozviita musi wechishanu vhiki rorineri nakota past 11.
Iwo mutemo wemunyika, maringe nekupomerwa kwavari kuitwa uku unenge uchiti kudii
chokutanga ukatarisa zviri kunzi zvakanyora zvacho hapana kana chinombotarisa kuti vaipeshedzera vanhu kuti vaite mhirishonga zvachose saka mapurisa nana muchuchisi vakuwedzera wedzera zvinhu zvisipo pane chavari kuti chakanyorwa chacho saka chekutanga nechekutoti mhosva chaiyo handisi kutomboiona asi takuziva kuti chi pane vanhu vanenge vachiita sekuti vari kupokana nehurumende vana muchuchisi namapurisa avo vari kumbunyikidza vanhu vachingopomera chimhosva ichochi chekuti waka
avo vange vari gweta ravaprince dube kosivanda vaalec muchade hama vanoshanda nesangano rezimbabwe lawyers for human rights vari parunare kuharare hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa commissioner paul nyati sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo asi vachitaura nevatori venhau muharare mushure memusangano wesadic summit mutauriri wezanupf vachristopher mutsvangwa vakapembedza kusungwa kwakaitwa vanopikisa nevaida kuratidzira panguva yemusangano uyu tabatawo mukuru wekufambiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi
chinoitika ndechekuti icho isu sebato rezanupf tiri pasi pemumwe wenyika sezvinongoita umwe munhu wose hatina patinowanikwa tiri pamusoro pemitemo yezimbabwe kupfuura ani kana ani zvake saka isu chatinongotaura ndechekuti anenge apara mhosva yake anosungwa namapurisa kwete nezanupf zanupf haina mapurisa haina majere munhu anenge apara mhosva yake anosungwa zviri pamutemo oziviswa mhosva yake kare
asi kavanotaura vanenge vachiti zvizhinji zvinoitwa izvi vanenge vachitumwa nemisebato riri kutonga
kutaura kwevanhu vanenge vasingadi kuti ivo chokwadi chekufamba kwavo chibude pachena munhu akatadza kuremekedza mutemo wenyika hatizivi kuti vanoti isusu tinotuma mapurisa sani nekuti mapurisa ane mitemo yavo inovatsoropodzera mafambiro avanoita nemaitiro avanoita basa handifungi kuti iye paanosungwa anonzi takusunga nekuti tanzi tikusunge nezanupf anotaurirwa munhu kuti iwewe takukusunga nemhosva yakati 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 inowanikwa mumagwaro emutemo wenyika saka uko kungotaurawo kwavanhu vanenge vachida kungopinza politics padzisingakwani vozama kushunika mutemo pasingashunikiki mutemo imbambo hakuna unogona kuudzura hakuna unogona kuuvhenda hakuna anogona kuudzupura kana kuti achaanoda nawo
zvino zvakunongoita sokunonzi kunongosungwa vanopikisa nevamwewo vasiri vekubato renyu imi kwenyu hakunawo here vanotaura nokunyora zvavanoda pamadandemutande ipapapa
mutemo mutemo anenge achikora mutemo anosangana nemibayiro yake yekunge afuna mutemo haushari kuti uri weopposition here haushari kuti iwewo unogona kutoropodza here haushari kuti iwe ndounotuka vamwe kupfuura vamwe vose muzimbabwe here kana wavhuna mutemo mutemo unotoshandiswa pamvura saa tinongotenda mhuri yezimbabwe noruyararo rwakaitika pamazuva atati nevaenzi tinoziva vazhinji vaizama kuti tiite zvinosvodesa tisekese nyika asi tinotenda ruzhinji rwezimbabwe rwakaratidza kuti isu sezimbabwe tinoda kuonekwa mune zvakanaka dzimwe nyika ende ndo maonekerwa takaita zvinodadisa kukudzwa tinozvitenda kumhuri yese yezimbabwe
avo vange vari mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vari parunare kuharare vanhu vakawanda vanoti vave kutura befu nekusvika kumagumo kwemusangano wesadec wanga uchiitwa muharare mukupera kwesvondo sezvo vakange votadza kuita mabasa avo uye kufamba vakasununguka nunurai jena anoti panyaya inotevera
mumwe wevari kuratidza mufaro kuti musangano uyu wakapera ndeamai naume gweshe vemuchinhoi vanorarama nekutengesa amai gweshe vanoti nguva yemusangano wesadhaki vakarasikirwa nemari inosvika madhora ekuamerica 150 kana kuti $150 sezvo vaidzingwa mumigwagwa nemapurisa
saka kana zvasamiti zvapera ngavachitisiyawo tiraramitichitengesa sematengesa atagara tichiita masevezo edu akwirewo Kana ma 150 jai. Pamutete 3 hours, 4 hours, wakangodaiwa mapurisa tudzoka togarawo. Totengisa wabamuka mari kekuwana kuendesa. Pamwe kutoshaya kuendesa kumba kacho. Takatokanganisika zvisingaiti.
Izvo zvinotsigirwa nemugari wekuchegutu amaeridia kufa kuripo. Vanoti michero nemuriwo zvavanotengesa zvinosvika madhora ekuAmerica 100 kana kuti US$100. Zvakaora sezvo vaidyiswa mumigwagwa ndokushaya vakatenga. Amai kufa kuripo vanoti vanhu vakange vasingakwanise kufamba-famba sezvo vaitya mapurisa aingombeya mudhorobha zvakanyanya.
Hafishwa zvakatisiringidza nekuti vanhu vanga vasingafambi.
Vaitotyawo.
Hakudi kuonekwa anofamba.
Asi nhasi amai kufa kuripo vanoti zviri nani sezvo vanhu vakawanda vave kufamba uye mapurisa mashoma mudhorobha.
Vanhu vari kufambawo tikutengesawo zviri nani tisingachine mapurisa nekuti vanguva chikota kuona mupurisa wakutotya kuti haafamwe vari kurinde.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti panyaya yeupfumi musangano weSADC wakayamura munyaya dzekushanyirwa sezvo vanhu vakawanda vakapinda munyika vachibva munyika dziri musangano iri.
Of course takaona nyaya tourism sector ichisimukira wana wakawanda wakauya munyika kubva from all the 16 SADC member states. Saka zvakabatsira economy yedu in terms of tourism.
Vachitambara vanoti chakakosha mushure memusangano kuzadziviswa kwezvibvumirano zvinoita kuti pave nekubatana kwenyika dzemuAfrica uye kudyidzana kwakanaka kwenhengo kunovandudza upfumi. Munyaya dzezvematongerwo enyika vaimbove mutauriri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaustarosiziva vanoti musangano hauna chawakaunza asi kushungurudzwa kwenhengo dzinopikisa.
Vanhu vakasunga vachishungurudzwa vachishungudzirwa nyaya yekuti SADC summit iitwe muZimbabwe.
Vasiziva vanoti musangano weSADC hauna kugadzirisa nyaya dzeuori, kushayikwa kwemishonga muzvipatara, kushayikwa kwezvekudya zvicharamba zviripo kusvikira pave nehurumende yakasarudzwa nevanhu. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti vatungamiri venyika dzeSADC vakaita zvemahumbwe sezvo vasina kubata nyaya dzesarudzo yegore rapera.
Vakaita mahumbwe chaiwo chaiwo, hapana kana vara rimwe rezvamatongerwo enyika romuZimbabwe rakataurwa nevanhu veSADC ava. Vakaita sokuti havatozivi kuti gore rapera kwakaitwa sarudzo dzisina kunaka, idzo dzavakakanzura vakarasha kuti dzakabirwa zvemhando yapamusoro.
VaZembe vatsinhira zvataurwa navasiziva zvekuti hapana shanduko panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi mukuru muhofisi unoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti vasiri kufara nezvakabuda mumusangano weSADC vashoma chaizvo sezvo vakawanda vari kufara nekuti zvakavandudza nekusimudzira mabasa ekushanyirwa kwenyika uye vemabhizimisi vakawana mukana wekuzivikanwa zvichaita kuti pave nekudyidzana kwakasimba mumabasa ekutengeserana. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Chimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti yave nguva yekuti paitwe chibvumirano cheGaza chekumisa hondo pakati peIsrael nevarwi vechikwata cheHamas. Israel iri kuda kuti vanhu vakapambwa nevarwi veHamas vasunungurwe, izvo zvichazounza kugadzikana kuvanhu vekuPalestine. VaBlinken vari kushanya kuIsrael uko kwavaita hurukuro dzemaawa matatu nemutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu. Apo Zimbabwe iri kurwisana nekuderedza kupararira kwezvirwere zvinotapuriranwa nezvisingatapuriranwi, rimwe boka rezvizvarwa zveZimbabwe revanoshandisa mutauro wemaoko vanoti vari kusarira kumashure muhondo iyi nekuda kwekushomeka kwevane ruzivo rwemutauro wesign language muzvipatara. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Ambuya vatendai, mbuya dzai gomo, vanoti vakadzidzisa musukuru wavo mutauro wemaoko kana kuti sign language munguva yeCovid-19 vachitevedzerawo zvavaiona zvichiitwa panguva dzenhau dzerurimo rwechishona pachivhitivhiti. Mbuya gomo vanoti zvinonyanya kuvanetsa ndezvokuti muzukuru wavo haatumike kunzvimbo dzakaita sezvitoro kana kuti afambe ari ega kuenda kukiriniki sezvo asinganzwe kutinhira kwedzimotikari noyambuka mugwagwa.
Inini chichechi chota zofamba ega manje iye kuti ndinomuchira mota nokuti hanzi hana nzeve. Saka ndinotoenda naye ndikasika naye mukliniki atosvikotsana ngura zvaro anotaura nemasaini. Panowana kuti musoro anoziva kuti musoro anotaura ndine flu. Anotonzwa kuti flu kana dziri nzeve anotaura zvadziri kuita nemaoko akachitotaura nemasaini language.
Mbuya gomo vanokurudzira vakuru vanoona nezvedzidzo pamwe nevezvikoro kuti vawedzere zvikoro zvinodzidzisa mutauro wemaoko pamwe nemakiriniki kuitira kuti vana vakaremara semuzukuru wavo nevamwe vawane ruzivo uye kuti vasafambe nzendo ndefu. Mukuru wesangano reDef Zimbabwe Trust amai Barbara Nyangairi vanoti kunyangwe hazvo mutauro uri kudzidziswa vasingakwanise kunzwa kana taura kudzimba uchibatsira kuti vanzwe zviri kutaurwa, dzidziso iyo handiyo inokurudzirwa vachiti ikodzero yemwana wese akaremara kuti awane dzidzo chaiyo uye nekurapwa kumakiriniki nekuzvipatara nyore. Vaendera mberi vachiti vabereki vakawanda vakabva vamira kuendesa vana vavo kuzvikoro kwavanodzidziswa mutauro chaiwo wemaoko munguva yakambovharwa nyika nechikonzero chedenda reCovid-19 apo vana ava vaigara vakavharirwa mumba.
Hatitorina kana syllabus yesign language, saka vabereki vanosaina chii pavanenge vachidzidzisa vana ava? Zvinhu zvinotipa kushushikana zvikuru. Tichitanga COVID-19 vanhu vasinganzwe nekutaura vakanga vasinganzwe zviri kutaurwa, asi tiri kufara zvikuru kuti mazuva ano hurukuro zhinji dziri kuitwa dzinoparukiswa sign language interpreter kuti vakwanise kunzwa zviri kutaurwa.
Amai Nyangairi vanoti vabereki vasingaendese vana vakadai kuchikoro vanofanirwa kusungwa nemutemo vachiti chikoro ndiyo nzira imwe chete inokwanisa kuvandudza upenyu hwevana ava kuitira kuti chero vakazoenda vega kuzvipatara vanokwanisa kutaura nemutauro unozikanwa wemaoko kana kuti sign language. Asi mbuya gomo vanodzoka vachiti muzukuru wavo anogona chikoro chaizvo, asi ivo semunhu asina pekugara pavanoti ndipavo vanochinja pekugara nguva nenguva izvo zvavanoti zvinozovhiringidza dzidzo yemuzukuru wavo.
Kuchikoro kwaakaenda vakatozvinzwisisa kuti nini ndakutobva natendai nenyaya yekuti ndanga ndisisina nzvimbo yekugara. Saka kwandakauya zogara mota yatendai inoperera pawaitaho. Inini kuti ndigona kumuka natendai kuti ndiende naye pawaitaho handikwanise vhosi vanokwirwa kuni. Saka ndakabva ndangotaura tendai ndakunogara naye vachibva vangoti zvakanaka asi dai dzine nzvimbo kuno kudhuze.
Nyanzvi yezveutano amai Auxilia Tembo vekuWaterfalls vanoti mbeveve nematsi vane kodzero dzekuzvitsanangurira zvirwere zvinovanetsa pasina anoturukira, uye vanokurudzira vana chiremba naana mukoti kuti vadzidzirewo mutauro wemaoko kuitira kurerutsa dambudziko iri muzvipatara nemakiriniki. Muna 2020 masangano matatu anorwira kodzero dzevasingaoni pamwe nevasinganzwe nekutaura anoti Center for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust pamwe neZimbabwe National League of the Blind akakwirira hurumende pamwe nenhefenyuro yeZBC kumatare achida kuti pave neruzivo rwuri maringe nedenda reCovid-19 munzira dzinokwanisa kunzwika nyore nenhengo dzavo. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nasi tiri kutarisa gungano guru revebato riri kutonga reDemocratic National Convention ratanga nasi mudoroba reChicago mudunhu reIllinois. Musangano uyu uchapera nemusi wechina. Dzimwe dzenyaya dziri kutarisirwa kuzeiwa nezvadzo ikodzero dzekubvisa pamuviri kwaana amai, kusarongeka kweupfumi munyika uye hondo yeHamas neIsrael. Kuri kutarisirwawo kuva nevaratidziri vebato rinopikisa remaRepublicans. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja.
Ndopa wacha nominator officially amai kama Kamala Harris kuti azowamirire se presidential candidate muma elections egore rino. Munoona background yacho yakasangana nekuti mutungamiri wenyika ino waJoe Biden wanetswa newanhu weDemocratic Party kuti aiwa chizororai. Wakabvuma. Mukubvuma kwawakaita wakaappointa amai Kamala Harris. Amai Kamala Harris wachiappointwa pakawane kufashukira kwemufaro muAmerica munomu kuma Democrats. Zvichisanga nawo vanhu vanobva marudzi akasiyana siyana wakafarira nomination iyi. Kusvika pazuva ranhasi Mike Kamala Harris watoo pamberi pemukomana anonzi Donald Trump tichitarisa anonzi mapolls awanenge achiita.
Tichitarisa mafambiro ari kuita nyaya idzodzi dzekutsvaga kwavo rutsigiro, inyaya dzipi dzamungabata dzamunoona sekuti ndodzichanyanya kutaurwa nezvadzo kumusangano?
Inyaya yekuti utungamiri waMai Kamala Harris uchaunza runyararo munyika yeAmerica munomu, kunyanya-nyanya panyaya dzemutemo nepanyaya yematongerwo enyika. Vanoona kuti pane contrast pana waDonald Trump wanenge wane kachitsotsi kavanenge wachiita. Saka vakuda kurakidza vana kana kuti vagari vemuAmerica kuti aiwa, isu tiri bato richagadzirisa rule of law nedemocracy muAmerica.
Tanzwawo mahunga-hunga Karunyere kupeke kuti kune vari kuunganawo vari kuda kunoratidzira ikoko. Ndanzwa vachibata nyaya dzehondo yekuGaza nezvimwe. Munoona kucha zvichapera zvakanaka here?
Ndinoona kuti zvichapera zvakanaka. Ndinodaro nekuti iyo hondo iyi kwakaita kuungana kwevanhu muzvikoro kuWashington DC kwakasiyana-siyana. Saka wakazo understanda kuti aiwa regai vanhu varatidzi. Saka vanenge variko asi mapurisa vanenge variko vachida kuchengetedzawo runyararo munguva yeconvention.
Avo vange vari vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vange vari parunare kuTexas makare muno muAmerica. Kuru vanoti ngaiviwe paruzhinji. Ndozva tinoita pastudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoite izviya.
Hakuda neanonzwa muine nitavo kancuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Go pachitatu apa.
Tiritose muchirongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi pa studio ndi James pa South Africa. Ya, ndine kanyaya kadiki diki vakomana ve studio imwe munoti panawo. Tokumbira kuti muyeuke kuti chamakaregerwa kupiwa license kuti mutepenyure muri muZimbabwe chii chinotepenyura muri kuAmerica. Tobva ipapo kumaZimbabwenzi ese vakomana, Sadaki Club vanhu vane mari haisiri inomirira zvido zvevanhu. Vanhu vanodobvuta mavhotsi evanhu kana makatozvitarisa, because mukatarisa muZimbabwe iye zvinoizvika mapasipoti centers awanda kupfuura mashoko. Ko vanhu kana vachiona izvozvo vanodii kubvunza kuti ko vanhu ava vamuri kurega vachitora mapasipoti muri kuti vaende kupi? Iye zvino izvi nekuno kuSouth Africa kwakadhurwa senda yepasipoti yokuti vanhu vafile mapasipoti. Handizivi kuti muno muSadhaki kune dzimwe here nyika dziri kuitawo zvinhu zvakadaro, zvokuti ivo vanhu veSadhaki kana vari vanhu vari kumirira vanhu vanotadza kuzviona zvinhu zvakadaro, vagopa munhu wavamboti zvehaana kuvhoterwa. Sadhaki iri kuba mavhotsi evanhu vakomana, mazviita henyu ndatenda.
Kana uchiona kuti Chamisa haana plani, ita bato rako wega, kwete kutarisira Chamisa. Sandieba ega ane political party muZimbabwe. Mangani atakaona panguva yesarudzo vanhu vacho uye varipi vaikwikwidza? Sei vasingamiririri vanhu pari zvino? Pose panotaurwa havadi kutaura maringe namunangagwa ari kutadza kutungamirira nyika, ari kutadza kupa vanhu mabasa. Vari kutaura nezvaChamisa. Ukaona uchiswera uchitaura nezvaChamisa wakarasika, nekuti Chamisa akakawadwa kakawanda. Vamwe vanhu vari kuadhaptiwa pamusoro peChamisa. Saka moda kuti Chamisa aite sei? Varoi, mbavha, mapurisa, masoja vari against Chamisa. Saka moda kuti Chamisa aite sei?
VaChamisa vanoti avadi kudeura ropa hongu. Tikuzvinzwisisa chivanga tichidaona kubvunza vanhu ovhu kuti todii kana vasisina pulani zve, tovapa maideas kuti no, hatingarwi nevanhu vane futi, tisina futi. Kana ivo vakabuda kuenda America kupi? Britain. Obva auya tagadzira nyika. Tozongoti Chamisa chiuya utongi chete, kusati tiri kunevanhu vane futi, tisina futi.
Masurasei kupasudhu sevenu apa. Haini pfungwa dzangu ndinazvo kuti Sadhaki chingori chipoka chamatsotsi anorangana zvavo kuti aite zveugweregwere nokuuraya vanhu vachifumisa homwe dzavo. Vangauya kuZimbabwe kuzvakati haana kuhwina sarudzo. Saka nhasi wazogona kutungamirira bandiko rose reSadhaki sei achikonowa nyika yake. Sadhaki ndosaka Mugabe akazoti to hell with nothing, hapana kana nezvechipoka chipo chatikaimba nacho.
Makadii muri yeZimbabwe. Regai nditi chinhu chinondirwadza ndechekuti hatigone kukunda, because vana veZimbabwe taita dambudziko remakaro rekuda kudya. Unoona kuti munhu anopinda kuti kwanzi tuda kuita demo kana kuti shut down, asi munhu achirwisa Chamisa, munhu achinyomba Chamisa, osiya Monzora, osiya Hlabangu, osiya ZANU-PF, otanga kunyomba Chamisa, kutuka Chamisa, kurwisa Chamisa. Unotosha kuziva kuti munhu uyu dzakakwana here kana kuti dzirimo here mumusoro, kutokokorodza vanhu kuumba zvemaprivate group zvokunyomba Chamisa instead yekurwisana neZANU-PF, yekurwisana nemuwengi. Munhu oti bhizi kutuka Chamisa, Chamisa akanyarara ari kumba kwake. Tine dambudziko remaselfish man.
No kutenda iva tereri nepfungwa dzenyu dzamatipa, ipfungwa dzenyu dzisinei nesu veStudio 7, isu hatina kwataka rerekera. Toenda kunyaya dzemitambo. Zimbabwe yadomwa sesangano rinofambisa mitambo, nesangano rinofambisa mitambo yecricket pasi rese, reInternational Cricket Council, seimwe yenyika dzati dzine chido chekuti mukombe weWorld T20 Women's Cricket utambirwe munyika. Kana sangano iri rikafunga kubvisa mutambo mukuru uyu kubva kuBangladesh nekuda kwekusagadzikana kwakaita zvinhu munyika iyoyo munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvichakadaro, chikwata chinomiririra Zimbabwe mumitambo webadminton chiri kuSenegal kutaura kuno kumakundano evechidiki under 15 kusvika 19. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi aya mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi tisingakanganwi chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM patichange tichikurukura nezvemusangano weSADC Summit uyo wange uchiitwa munyika ukapera mukupera kwesvondo, uchipa vamunangagwa nehurumende yeZimbabwe usachigaro hwesangano iri kwegore rinotevera. tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba kamantshi eHarare unike isiqondiso sokuthi wayemela iBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obotshwe ngomgqibelo okuzahlala esitokisini kuze kufike olwesihlanu, lapho okuza kwethulwa isinqumo sokuthi engakhululwa na ngemali yesibambiso eyebheyo.
Okushuke kube uhlungu kakhulukazi ngokukakhansila uMary Busimoyo wenkulumano ovalelwe ekhami, ongavunyelwayo ukuthi avakatshelwe, ongavunyelwayo ukuthi siyembona simnikeze ukudla.
Iyaqhubeka impilo yabantu makhaza elizweni ngemva kokugqitshwa komhlangano weSADC Summit eHarare ngempela viki. Abathengisa isitaladini bekhala ngesikhathi sabo abathi basidlaliselwa.
Akumele ibuze ama oppositions, ama citizens ukuthi baphathwa njani nomnangagwa. Senesithunzi, senegama, so kumele achinje izenzo zakhe.
Intsha yebandla lamasabatha eJohannesburg elila abaningi abadabuka eZimbabwe izolo ibifolile emgwaqweni yelokishini leyovela eSouth Africa elihlala obobuza abaningi, ikhuthaza ukuthi umkhuba wokusetshenziswa kwezidakamizwa lokudalwa kwamacala uphele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare unike isiqondiso sokuthi owayemela iBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obotshwe ngomgqibelo uzahlala esitokisini kuze kufike olwesithathu, lapho kuza kwethulwa isinqumo sokuthi engakhululwa na ngemali yesibambiso eBail. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela umnumzana elimelayo umnumzana Alec Muchate Hama kwingxoxo leStudio 7. Umnumzana Sibanda obotshwe ngomgqibelo emngceleni weSouth Africa leZimbabwe eBeitbridge Border Post wasiwa eHarare ngesonto, njalo wetheswa icala lokukhuthaza ukuthi kube lodlakela elizweni. Ngalokho abikwa wakubhala enkundleni yokuxhumana ebulenjini esithi ngempela kufanele kutshengiselwe. Abamabandla ezombusazwe labalwela ilungelo loluntu bathi babotshwa mahlayana njalo bahlukuluzwa ikakhulu kusukela kulungiselelwa umhlangano weSADC ogqitshwe ngempela viki. Abanye belokhu bevalelwe entolongweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Pashwa Rafael Sibanda, ilunga lebandla le-CCC.
Ubuhlungu kuyadabukisa kanti futhi kakusethusi, sidila lohulumende ofana lenkukhu edla amaqandayo. Ngani sisho njalo? Esikwenzayo njengelizwe sokwedlula labo ababesikolonayizile. So kuyasijabukisa kakhulukazi ukuthi kathi umthetho lo ubopha usetshenziswa kwabaphikisayo kuphela laba kuma-civil society. Why singakazi sibone labo abebandlela ibusayo labo bephathwa ngendlela efanayo?
Kodwa nxa sikhuluma labanye lapha obachoyo, abanye benabezana uPF, nxa bekhuluma labo bathi amapolisa abesenza umsebenzi wawo, ubona ingani bangabe bekhona ababotshwa ngokungekho emthethweni, njengoba sizwile kumnumzana Dubeko Sibanda besithi engabe wayekhuthaza ukuthi kube lodlakele?
Mina benza afisa ukuthi bona abafowethu abakuzana besifanele abangu-3 kumbe ababili abake babotshwa ngento efanayo. Angisoze ngicela isikhathi esiningi ngizame ukuthi ngiphikisane lakhona lokho, ngoba sokukuningi ama cases angkona esenzakala ehlasela thina siku opposition ehlasela abakuba civil society organizations and ngama mapolice sithi enza umsebenzi wawo basebenzisa mthetho bani ozithola ubamba abe banje liphikisayo kuphela you know nxa ungathi sithi uyakhangela ukuthi umhloni shudube kosibandu obotshelweni bathi yena kulento azibhalayo enkundleni zokuxhumana ku X okuthiwa yi Twitter esithi and nxa usithi uyakhangela into zakhona kuhle kuvele kukutshengisa ukuthi elizweni leli ungani akula freedom of speech ungani abantu abavunyelwe ukukhuluma intando abantu abavunyelwa ukuthi lebazi express ikanti-ke isisekelo sombuso wethu section 59 we-constitution uyasho ukuthi hhayi abantu bavunyelwe ngokubhikisha abantu bavunyelwe ukukhuluma abantu bavunyelwe ukuthi benzele so sizithola sisesigabeni sokuthi kulomthetho obopha abe-opposition kuphela kube lomthetho ovumela abelebandla elibusayo kuphela and siza kutshintsha khonoko ungekudala nxa sesithe sangena kurhulumente
lithini ngalabo abalokhu bebotshiwe
abalokhu bebotshiwe siqhubeka silokhu sithi kabakhitshwe ngokuphangisa okusuke kube buhlungu kakhulukazi ngokukakhansila umeli Bruce Moyo wenkulumano ovalelwe ekhami ongavunyelwayo ukuthi avakatshelwe ongavunyelwayo ukuthi siyembona simnikeze ukudla so usho ubona ukuthi laba bantu inhliziyo zabo zilukhuni laba bantu sokunganganga ngale kokubopha sokunganganga ngale kwezombusazwe ngoba awusoze ukuthi umuntu even umvalele entolongweni umalele ukuthi athole ukudla umalele ukuthi avakatshelwe umalele ukuthi abone uhulumende lowo wedlula lwana esasilayo owamabhunu owawusiphatha kakubi before 1980 ngesilungu nxanye ngakubeka sitsho ukuthi these people have destroyed the gains of independence
lo ngumnumzana Pasho Raphael Sibanda ilunga lebandla le-CCC ebesixoxa laye ekobulawayo isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Christopher Mtswanga utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi uhulumende wenza ngabomo ukuthi abantu babotshwe bevalelwe kwenzela ukuthi bengatshengiseli njalo sebengabakhulula ngoba umhlangano we-SADC usudlule ukhulume amazwi la ezihlekela njalo asenelisanga ukukhuluma layo ukuthi sizwe ukuthi ubeqinisile kumbe esoma iyaqhubeka impilo yabantu makhaza elizweni ngemva kokugqitshwa komhlangano we-SADC Summit eHarare ngempelaviki abaningi bekhala ngesikhathi sabo abathi basidlaliselwa ngakwelinye icele abezanu PF bathabile ngokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthole isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo we-SADC umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba eseHarare
abathengisa impahla ezitaladeni abakhulumele Studio 7 bathi ukuxotshwa abakwenziwa ngamapholisa kahulumende lawekhansili sokubatshiye belwisana lobuyanga lendlala ngenxa yesimo somnotho omunye wabakhulume amazwi la ngumnumzana Melus Mabhena othengisa edolobheni leHarare yena othi waxotshwa edolobheni okwamshiya engelamali yokusebenzisa phambilini komhlangano lowo
thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyiswa sikhathi zonke kunje sebengixotshe ndawonye labanye labade ngihlengisela akuzisibele kubi
umnumzana Mabhena usekelwe ngosakhulayo umnumzana Dafatso Tiremba yena othi amapholisa aqhubeka exotsha abantu edolobheni
bawuthi akula nto ebonakalayo ifakwa inkalakatha zemali akathesi kodwa izigidi zezimali but akathesi lokho kungaka bonakala ukuthi kuyaphela kumbe kuyangaphi sikhangele indawo enjengasemaphandleni sikhangele kubonkayi akulakhwanga lutho imigwaqo ifile but konke still into zangkhona zonke zifakwa siwa isimangaliso kumangalise nje ukuthi imali yangkhona ngobani abayibambayo
ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi loba nje umongameli Mnangagwa esengumgcinisihlalo we-SADC kumele uhulumende akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuqeda indubo ezibhekane lelizwe
i-SADC ayiqedanga umsebenzi imfakile uMnangagwa ukuba chairperson we-SADC kodwa i-SADC ayiqedanga umsebenzi i-SADC kwakumele iqede umsebenzi wonke ibuze ama-oppositions ibuze ama-citizens ukuthi baphathwa njani noMnangagwa lo abambekileyo ukuba umgokheli we-SADC ngoba uMnangagwa senesithunzi senegama sokumele achinje izenzo zakhe
kodwa osekela ibandla lezanu PF njalo ekunkokheli ebandla lelikobulawayo umnumzana Thedi Ncube uthi bayajabula ngomhlangano weSADC ikakhulu ukuthola isikhundla ukamongameli Mnangagwa athi kuzaguqula impilo yabanengi elizweni
yikho okwenze ukuthi iSADC kubone kufanele ingayali ukuthi iZimbabwe beyiyo ihost but esikubonayo ukuthi nje njengoba iZimbabwe futhi isiba yiyo uchewe iSADC through ubaba wethu president uEdi Mnangagwa kuyinto enhle kakhulu ngoba upresident Edi Mnangagwa usethuthukise iZimbabwe kakhulu ngenxa yeleadership yakhe njalo sibona ngani ileadership yakhe eSADC level izabisa ukuthuthuka okumangalisayo kuSADC ngoba izinto lama policies awamelayo ngama policies afaka ingqubekela
umhlangano lowu uphele ngesinkathi umongameli Emmerson Mnangagwa esengumgcini sihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo abafika ikhulu lamachumi ayisikhombisa 170 abavalelwe emajele eRemand Prison abethethwa amacala agoqela awukukhuthaza ukuthi kube nodlakela abalula amalungelo besithi kumele bakhululwe babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuthi inkokheli yeSADC akayikhulumanga ngokuhulumeni kaMnangagwa okuthiwa wephula ilungelo lwabantu ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Intsha yebandla lamasabatha eJohannesburg elilabaningi abadabuka eZimbabwe izolo ibifolile emgwaqweni yelokitshini leYeovale eSouth Africa elihlala abokuza abaningi ikhuthaza ukuthi umkhuba wokusetshenziswa kwezidakamizwa lokudalwa kwamacala uphele. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abatsha laba abebekhokhelwa ngamapolisa bebengena umgwaqo ngomgwaqo bekhuthaza izakhamizi bezipha amaphetshana axwayisa ngobubi lengozi yezidakamizwa. IUVale ngelinye lamalokitshi ahlala beZimbabwe abaningi. Omunye wabasakhulayo uThabile Mpofu uthe kuyabakhathaza ukubona impilo zentsha zijabalala ngenxa yezidakamizwa.
Ikhona impilo ngaphandle kwesidakamizwa. Akufanelanga impilo yomuntu idepende kwesidakamizwa because like isidakamizwa aziwaki umuntu mara siyamdestroy.
Lumkankaso uza ngesikhathi lapho uhulumende weSouth Africa esesungule inhlelo zokuzingela abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Inyathelo likahulumende leli lifuqwa ikukhonona kwezalwane zakwele South Africa. Ezithe sabokuza umlando wokubamba inkunzi, ubusela, ukuntshontsha, lokudala amanye amacala ehlukeneyo. Okhokhela abatsha laba unkosikazi Nompiliso Dube Shabang uthi loba nje kungasoqiniso ukuthi bonke abokuza bayizigangi njalo yibo bodwa abadala amacala, njengebandla bakhuthaza ukuziphatha, ukuhlonitshwa kwempilo, impahla zabanikazi lendawo lapho umuntu ayabe ethekelela khona.
Abantu bokuza mabefika emzini kwangathi bangaziphatha kahle singahlukumezi abantu esibathola endaweni sifike silandele umthetho njengoba unjalo singafiki siphethe izidakamizwa ezibulala izimpilo zabantwana bakusasa ngoba masibulala impilo zabantwana sibulala ikusasa.
Izakamizi zelokishi leUVale eBeria leHillbrow sekulesikhathi zikhala ngokuthi nxa zihamba emigwaqweni zibanjwa inkunzi zithathelwa omakhale khukhwini lezinye impahla zazo. Zinengi zehlakalo zabadotshwa befile labadutshulwayo libalele kusenziwa ngabakhuthuzi ababe sebekuswela abakudingayo loba sebecunulwe ukuthi lo othathelwayo akafuni le mpahla zakhe. Osakhulayo uRyan Mlalazi laye obekulo mkhankaso uthi nengi lalokhu kuganga kudalwa kusetshenziswa kwezidakamizwa.
It causes them ukuthi I psychological brenya mina sebenzi kahle especially now inyawo phe since i destroy ama families
Uhulumende weGauteng uyavumelana labebandla lamasabatha ukuthi ukusetshenziswa kwesidakamizwa, ubukliwi, ukubamba iganyavu, ubusela, ukubulala lomunye ubugangi kubahile kulesabelo. Enkulumeni asanda kuyethulela izakhamizi zesabelo, usiba lukhulu umnumzana Phanyaza leSufi ufunge wagomela ethi izigangi zizayifunda ivaliwe lonyaka.
Crime is ravaging us. We are even scared of our own shadows.
Ubugebenga busithwalise nzima eGauteng, sekungani sisejele ezindlini zethu ngoba phandle isigebenga zisithwalele ubhulo.
Go to enjoy a movie at night because we are scared of criminals.
Loba ngezalwane zakwele South Africa zikhala ngokuthi abokuza yibo abadala amacala kakhulu eSouth Africa. Ucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso ye-Institute of Security Studies ngo-2002 iveze ukuthi iningi labokuza abasemajele likusilinganiso sokuthatha kuphela ekhulwini. Kusitsho ukuthi iningi labatholakala belamacala izizalwane zakwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Umanyano wamazwe aseningizimu ye-Afrika owe-SADC lenhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle i-World Health Organization sebechaze ukuba umkhuhlane we-Mpox obonakala ngokuqubuka kwesikhumba usubulele abantu abedlula inkulungwane 1200 e-Democratic Republic of Congo kuthi abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-22,000 balawo emazweni agoqela eleBurundi, Central Africa Republic, Republic of Congo, Rwanda leUganda. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano we-SADC osanda ukugqitshwa eHarare usuphawule ukuba kufanele abaphathintambo bezempilakahle baphange bahlangane bancede ele-DRC lamazwe asehlaselwe yi-Mpox njalo baphume lendlela zokumelana lokumemetheka kwalomkhuhlane ukuvikelwa kwawo kanye lokulimukisa uzulu ngawo. Lumhlangano uphinde wakhalaza ukuba i-WHO incedise ngokuphathisa amazwe asehlaselwe kanye langakahlaselwa. EZimbabwe umkhuhlane we-Mpox awukafiki kodwa uhulumende uthi uselungele ukumelana lawo. Umqondisi wezempilakahle kugatsha lukahulumende lwezempilakahle kobulawayo uDokotela Mafio Siamchembu uthi sebelungele ukwelapha lokulwisana lokumemetheka kwe-Mpox kobulawayo ngoba leli dolobho liyindlela esetshenziswa ngamazwe la asethe ahlaselwa uma bevela kumbe esiya eSouth Africa.
I-Mpox isilu luhlupho. Thina as Bulawayo Metropolitan Province, we are on high alert for any suspected cases. Asikabi lama case in Zimbabwe. Kota sizilungisele ukuthi kungaba le case sizomlapha lo muntu ole monkeypox and sithathe amanyathelo afanele ukuthi ingaspread.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Mzingwane uchaza ukuba imonkeypox ngumkhuhlane bani.
Umkhuhlane we-monkeypox lo Mpox ngumkhuhlane olempawu zokuqubuka okungejwayelekanga kodwa okufana lokwe-smallpox lapha sesikhuluma ngabantu abazelwe ngaphambi kuka 1979 kanti-ke nxa la sikhuluma ngabalezi nsuku singakhuluma uphose kufane le-chicken pox kodwa zathola ukuthi ukuqubuka kwakhona kuthi fe ngendlela ephezulu futhi kuthanda ukuminyana amaqhubu akhona kawathi qaqa njengawe-chicken pox.
UDokotela Mzingwane uchasisa impawu ze-Mpox.
Ekuqaleni kwabo i-first symptom kumbe izimpawu zawo umuntu uyezwa etshiselwa kumbe side atshiselwe agodole ephongudinwa nje umzimba iphela amandla ezwe le lemisipha isiba buhlungu ikungakaqali lokhu kuqubuka engikubalileyo ngaphezulu emva kwalokho sokuzaba lo uqubuka lokho ke.
Umkhuhlane we-mpox uyathathelwana njalo udokotela Mzingwane uyakuchaza lokho kabanzi.
Imvama kwayo ndibe monkeypox ukuthi iyaziphelela kodwa ke ingakazipheleli umuntu ulakho ukuthelela abanye. Kulabanye abagula kakhulu mhlawumbe icile ithelele ukuthi basweleke emhlabeni kodwa abaningi abagula lo mkhuhlane bayasila bengelatshwanga kodwa kulabanye abangagula ikakhulu abavele behamba le mikhuhlane yabo abangakuhle basweleke ngenxa yokuthi sebebanjwe yilo mkhuhlane.
Kuviki edlule umabhalane jikelele we-WHO udokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus wethule umbiko othi umkhuhlane we-mpox usuyingozi emhlabeni jikelele njalo lamankampani alungisa imithi yokwelapha lomkhuhlane sokumele asebenzelane labo ekwelapheni lekwenqabeleni lomkhuhlane.
The emergency committee met and advised me that in its view the situation constitutes a public health emergency of international concern.
Ezweni le DRC lomkhuhlane uhlasele kakhulu kuzigaba ezilichumi lanye zelizwe phakathi kwezingamachumi amabili lasithupha njalo kule mpox clade 1 lo clade 2 kuthi uclade 1 yiyo eyingozi kakhulu ngoba ibikwa ibulala futhi isimemethekele kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umkhankaso wokhetho lokudinga umongameli weMelika ngenyanga kaLwezi luyaqhubeka njalo inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leDemocratic Party zizavuthana eChicago okweviki yonke zixhasa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ozamela leli bandla kukhetho elomsekeli wakhe usibalikhulu weMinnesota umnumzana Tim Walz. Kukhangelelwe ukuba umongameli Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe kulomhlangano namhlanje. Wake waba ngumongameli wele Melika ozangena kulolu khetho emele ibandla le-Republican Party umnumzana Donald Trump laye uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ePennsylvania lapho akhangelelwe ukukhuluma ngomnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe weMelika edabuka eZimbabwe umnumzana Washington Jamela.
Khangelela ukubana umnumzana uBiden umongameli welizwe a-adresse i-opening night ye-DNC. Ngokubona kwami ngibona i-speech sakhe sizabe sizama ukubonisa imisebenzi yakhe ayenzileyo kwiminyaka leyo ngu-4 edlulileyo. Njengomuntu osebeka phansi intambo uzazama ngamandla wonke ukuthi abonise kakhulu ama successes wabo.
Ngaphandle kokukhuluma ngalokho abakufezileyo bendawonye, yikuphi okunye esingakhangelela ukuthi umongameli ngakukhuluma?
Uzaqala ukuthi akhulume ngoHarris njengomsekeli wakhe ezama ukutshela abantu ngokuphathisana kwabo. Ngenye indlela uzozama ukuthi show up uHarris atshela abantu ukuthi bebencedisana kukho konke okuhle abanelisileyo ukuthi bakwenze. Uzozama ukuthi atshela abantu ukuthi bebekwenza bonke ukwenzela ukuthi amnikeze naye i-history nama-achievements athile embusweni wabo. So ngiyazi akusoze kube lula kodwa-ke njengomuntu obeka phansi intambo ezibeka ngoba ecelwe ukuthi azibeke phansi intambo ube ngumuntu obekhankasela naye ukuthi aqhubeke ngumongameli kodwa ke ayi sibona ukuthi uzoqhakathekisa umbuso weDemocratic Party phambili lelizwe leAmerica okudlula izifiso zakhe yena umongameli
umnumzana Trump la ekhayelele ukuthi uza kuba esePennsylvania namhlanje ekhuluma ngodaba lomnotho nxa sikhangela umkhankaso okhetha lolu libona uhamba njani
hayi uTrump hayi ngokubona kwami njalo ngibona engani kusemuva kancane kuma polls lapha so i pressure ikuye ukuthi i message yakhe ithandwe ngabantu uzoba le speech lapha futhi njalo ekhuluma ngezomnotho ngoba ezomnotho yizo abantu abamkholwa kakhulu kuzo naye eyanelisile ukuhlala kuzo inkulumo zomnotho ayekele lokho kunye okubizwa ukuthi ama personal attacks lezinto nje ezivala ukukomplaina ngokuthi ukhetho aluzayo warojwa kwathini mayefuna ukuwina lolu khetho kumele ahlale kumeseji yezomnotho i-economy yiyo abantu abamthemba ngayo nalabo abangasima supporters akhe amakhulu nxa bebuzwa ukuthi umuntu ongaphatha ezomnotho kahle ngubani iningi labo likholwa ukuthi phakathi kwabo babili uTrump noHarris uTrump nguye ongani uhamba phambili ngokwethembeka kwezomnotho
Lo ngumnumzana Washington Jamela olandela ezombusazwe njalo edabuka kwele Zimbabwe obesecingweni loTabo Kancube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Siyabingela siyabonga yadanisa kakhulu ukuthi amazwe wonke awe-sadic kumbe nje ngithi umhlaba wonke jikelele abanandaba nento eyenzakala eZimbabwe abanandaba losizi lochuku olwenziwa abantu beZimbabwe lusenziwa i-government yeZANU PF since 1980 oba njengamanje uma kuyathiwa uMnangagwa uyi-head of sadic kusho ukuthi yonke le imizamo yabantu beZimbabwe ukuthi bethi baqebezele ukhetho kumele bemangale ukhetho lwabo kusadic owayeqelezele ukhetho ngubani ngiyena lo se-head of SADC.
Salibonani ku-Studio 7. Lenjani basakazi ku-Studio 7 labalaleli. Ngiyadinga lapha mina igama lami nguMangena Nsenyama Endlovu. Ngidinga abantwana bomfowethu abazalelwe endaweni zeDongamuzi Luvimbi khona ngale siya kuBomzolo. Bazalwa ngunina okuthiwa nguManyoni. Umfowethu kwakunguMangena. Waye the nickname ababembiza ngayo besithi Ndevu ezibomvu. Abantwana laba bazalelwa endaweni zeGwayi kumbe eJocholo samuyi ongababona bakuthi ngiyacela abantwana laba ngabantu asebekhulile ngikhuluma abantu asebekhulile umfana lenkaza inamba yami ngu 0776195288 loba yona le WhatsApp engiwhatsapp ngayo la iright 0775654983 ngiyabonga Studio 7
basakazi bama bahle awu bakithi linganidanisi mina ngingumlaleli weStudio 7 vele indaba lezi eseradiyweni lezi mina ngizilaleli ngabuza abantu ezeradio lezi angizilaleli lezi ezikhuluma kubo Radio Zimbabwe Radio 2 njani angizilaleli vele ngizilalelela zona ezeStudio 7 msizanini isihlobo zami ezinhle basakazi bami ndithanda kakhulu lindithumele inyuzi lezi phosa kusa kwamalanga lindithumele ngizwe indaba zeqiniso ezizwe ezikhuluma into eliqiniso
Studio 7, sanibonani, ninjani, mahlale zulu wonke. Hayi, siyavuka, siyaphila, siphileni, siyisebenzele inkosi. Hayi, siyezwa impela, hayi. Sizothini ke, nangu iSADC silalele ukuthi bazophuma nani. Kodwa ayikho into etheni esilindeleyo. Silindele khona lokho ukuthi bathi bephuma basitshele nje ukuthi hayi, lokhu naloko okulungileyo, lokhu naloko okurongo. Kodwa kungananto esiyokwenza. Into okwenza ingekho, kuyawe sekudinga thina ukuba sithina sithini. siyakwazi ukuyilungisa yini iZimbabwe. IZimbabwe siyidinga thina abanikazi bayo ukuba siyilungise thina. Masingayilungisanga thina komuntu ozosilungisela yona. Inkosi.
Labo ke ngabalaleli bethu labo abade besithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo isithi 1202-465-0318. Ungasebenzisa yona leyo nombolo nxa ufuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa luyalandela usuku uhlelo lwe-Live Talk lapho esiyabe sihlaziya umhlangano we-SADC ogqitshwe ngempela viki. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.